Vashtaura ne Studio 7 pakupera kwemusangano wekomite pamusoro webato ravo waitwa muHarare nhasi. Mutungamiri webato iri vaSpangles weNkomo vati bato ravo rine nhengo shomanana dziri kukukwidza musarudzo dzemabai elections emakanzuro neparamende sezvo achiti homwe yebato ravo yakaboka pari zvino. Nekuda kwechikonzero chekushaya zvikwanisiro, vaNkomo vati bato ravo riri kukukwidza munzvimbo dziri kumatunhu eMatabeleland South, Matabeleland North neBulawayo chete.
By elections takapinda zvedu asi takapinda nzvimbo shomanana. Takapinda kuBulawayo neku Matabeleland South neku Matabeleland North. Nenyaya yekuti pazvimwe nzvimbo mastructures edu ana kumira zvakanaka. Zvimwe zvakanetsa ndezvekuti malogistics. Remember we just coming out of Congress 2 months ago. Saka kune machallenges akati wandei. Saka takaona kuti zviri nani kuti tikwikwidze kwatine vanhu vanenge vane structures are ready.
Zvisinei, vaNkomo vati bato ravo ratotanga kupinda muvanhu richitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Tine 19 months to go tisati taenda kuma elections asi tichatanga kugadzira iye zvino nekushanyira vanhu muground tichitaura nevanhu tichiva encouragea kuti vauye kuzovhotera party redu tichigadzirisa mastructures edu ebato retu tichi encourage my supporters and so on.
Asi imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika, muzvare Spangles Field Mugijima vati kunyange bato rezapo rikakunda munzvimbo dzose dzariri kukukwidza hapana charinokwanisa kuchinja sezvo ragara risina dzimwe nhengo dziri muparamende.
Zvinogona kubatsira kunzvimbo kwavo kwavanogara nokuti dzimwe nguva vakaregerawo kuva nevanhu vanovamiririra vanenge vaine mapato avo vanongoitawo zvavanenge vachingodawo pamwe vasingatarisi kuti vanhu ivavo tomboti vangava vechikalanga kana vechisutu vanogara ikoko vanogona kushaya munhu anovatarisa vanenge vakwikwidza vachingotarisa verudzi rwavo. Saka indinoona hangu zvakanaka zvavakaita zvekukwikwidza asi pakungoti manambas avo mashoma havana chavanokwanisa kunyanya kuchinja kuparamende vakadara.
VaNkomo vatiwo hurumende inofanira kupawo mapato anopikisa asiri muparamende mari yekuti akwanise kuita mabasa avo.
Ndizvozvo hatina mari yatiri kuwana from the government asi tinofunga kuti tikashingirira tichahwina maelections starting nemapaelections. Pari zvino tiri kuzvisponsor tega members ndivariku arikuvisa mari muparty masubscriptions nemacontributions nemafundraising efforts.
Hatinawo kwanisa kutaura negurukota rezvemari vamutuli Ncuve pamwe negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi. Asi hurumende kuburikidza navaziyambi yakambotaura kuti mapato anenge akamiririrwa muparamende ndiwo chete anokwanisa kuwana mari pasi pemutemo wepolitical parties finance act uyo unoti mapato anenge awana zvikamu zvishanu kubva muzana zvichienda mberi ndiwo anokodzera kupihwa mari nehurumende pasi mutemo uyu. Zvichakadai, vaNkomo vati hurumende inofanira kugara pasi nebato ravo kuti itsvage nzira dzekuti vanhu vakafirwa nehama dzavo panguva yeguku rahundi vangaripwe sei.
Hongo kune National Peace and Reconciliation committee asi I don't think they are doing enough for the people who were affected by guku rahundi at that time. What needs to be done is that ZAPU inenge ichifanirwa kuti ive involved kumanyaya dzekugadzira nyai nekuti ZAPU ndiyo yakafirwa zvakawanda nevanhu ndiyo yakaona nanamo. Saka if you leave ZAPU out chichiti chataura nevamwe vanhu vasiri ZAPU hazviite. Saka ZAPU inofanira kuti ibe mutable kwete maindividuals but ZAPU as a party this thing has to be holistic. It has to be holosamu kuti don't forget kuti ZAPU ndiyo vanhu vakafa muzita reZAPU, vanhu vakafa muzita reZIPRA, vanhu vakafa muzita ra President Joshua Nkomo. Saka iZAPU inofanirwa kuti ivepo munyaya dzekukuraundisa.
Mashoko avaNkomo aya anoyo apo chivakwa chekurangarira vanhu vakavigwa kuBalagwe kumapisa mudunhu reMatabeleland South chakapwanywa pakutanga kwemwedzi uno nevanofungidzirwa kuti vasori kanoveke chitatu chivakwa ichi chipwanywa mukati memakore maviri. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe divi rehurumende pane zvataurwa neZAPU izvi. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Jaramba masvondo maviri adarika vakati chivakwa ichi chakavakwa zviri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.